tinoona kuti nyaya dzouori kunyanyanyanya uori hunoitwa nemakurukota ehurumende nevamwe vanhu vari pamusorosoro pamabasa mumapazi ehurumende tinoona kuti havana zvavanoitwa.
Saka imi seMDCT bato rinopikisa zvii zvamuchaita kuti muwane uori uyu uchirega kuenderera mberi?
Tinoramba tichiita pressure. Pressure yatinoita one pane inonzi political pressure ndo yatiri kutiedza iyoyo tichitaura nezvazvo panhepfenyuro iyoyi yenyu inodiwa nevanhu yestudio 7. Tinoitazve pressure muparliament, ndofunga vatereri vestudio 7 vakaudzwa mazuva apfuura kuti pachavhurwa parliament musi waJune 6 mwedzi unouya, mamembers of parliament edu vachitungamirirwa naHonorable James Maridadi vachazange vachifamba nemotion inonzi muchirungu impeachment yokuti toda kuti vamugabe vanza vakundikana nekuti uori hwanyanya muhurumende yavo, maminista vari kungoba, hapana zvavari kuitwa, ivo vanongogara vari mundege. Ndichitaura kudai nhasi vari kure uko kusouth pacific kupapawa New Guinea vari kungodya mari yenyika asi chabuda hapana.
Asi kavagutu vamwe vanoti nemiwo seMDCT mune dzenyuwo nyaya dziri kutsviriridza nyanya kumakanzuro ekumaguta akasiyana siyana panyaya iyoyo yeuori, imi munotii nazvezvi?
Ukaongorora nyaya idzodzo dzinonzi ndedzeuori kumakanzo, unonatsoona kuti nguva dzose pane ruvoko rwezano mukati, nokuti isu sebato reMDC tino inonzi muchirungu zero tolerance to corruption. Wese kansela wedu kana kuti nengo yeparliament, member of parliament anenge abatwa nenyaya yeuori, atimbononoki kutora matano okumutandanisa.